Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikunguru 18/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kuendesa chikwata kuBulawayo kunoongorora nyaya yokumbomiswa basa kwakange kwaitwa kumunyori weguta iri. Bato reZANU-PF rinonzi rakashandisa mishonga yemumakiriniki kutsvaga rutsigiro mudunhu reLupani. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reBulawayo vaSolomon Nguni vanoti bazi rezvekutongwa kwematunhu, Ministry of Local Government, yavazivisa kuti kuchatumwa chikwata chevaongorori kuBulawayo kunotarisisa kumiswa basa kwakaitwa munyori weguta vaChristopher Dube, avo vakange vamiswa basa nemutevedzeri wameya vaTinashe Kambarami, vakange vakafanobata chinzvimbo chameya. Vamuguni vati zvichawanikwa nevaongorori ava zvichabudiswa nehurumende mumavhiki mashoma ari kutevera. Kusagadzikana pakati pemarudzi kwange kusisina kumira zvakanaka muguta iri kusvika meya vapindira munyaya iyi pamwe chete nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Asi injinia uye vari nyanzvi mukurungwa kwemaguta vaPrince Sibanda vanoti bazi rezvekutongwa kwematunhu harifanirwi kupindira munyaya iyi zvachose, vachiti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nekanzuru yeBulawayo.
What happened at the mayor's office was pretty sad. As you know, we see my government officials achitukana, achitaura zvakamboitika izvozvo. I would not trust any of those guys, including the town clerk himself. I wouldn't trust them with my children's lunch kana vachitaura kudaro, because one of the things, the tenets of holding that office, ndekuti you don't go respect vanhu vaona. And you show you love the city, you've got the best interest of the city that. But what we saw by video yaga put up media here, vanema self interest or tribal interest, but not the people of Bulawayo at heart. But and this would address what I want to address ninyayema procedures, which is no famba say gananya like that
happened.
Nyai inofanira kuenda kucouncil first. If council isingagoni kuresolva nyaya iyi, then inoenda kuexecutive or central committee yemucouncil. Zvingatadza kuti vaite come to an agreement, then the next step ndokuti council request the intervention yeMinistry of Local Government. Now, Ministry of Local Government, their job is not direct implementation or day-to-day running yemucouncil. Basa ravo ndekuti vadevelope, vaformulate ma policies that guide that. Basa ravo ndekuti kana vachiona to my inefficiencies, they should be able to help, say ma municipalities kuti awane currency, supply plants and machinery kuti ma urban local authorities ashande bola kuna BulaWayo. Local government inongo step in only if council has become dysfunctional. There's no evidence munomo kuti council is dysfunctional. What we have evidence of is that wakaita an altercation between individuals among council, and that issue should be addressed at a formal hearing near council membership. So zvekuti kuri kuya local government authorities makes one wonder if my actions akambarami aya with deliberate would invite the interference ye another level of government to come and make sweeping changes for Bulawayo.
Kukana urumende yakaona kuti kanzuru ya Bulawayo inotadza kuti yaizotadza kugadzirisa nyaya iyi. Maida kuti urumende idini?
Ngoma, there is no evidence kuti council yakatadza kurizorwa nyaya iyi. There is not even enough time, I believe, for them to have had a full meeting. What might have happened, kuti bakaita pamwe ka small emergency meeting since the mayor were told when he came back from vacation kuzo dila nenyayi. So, pamaoniro angu andiwoni any evidence kuti there's been any sufficient time. The Ministry of Local Government, basarabo ndere kudetecta policy and make sure good municipalities are run mushe. Their job is not to detect day-to-day operation of municipalities.
Avo vanga vari engineer uye vari nyanzvi mukurongwa kwemaguta va Prince Sibanda vari parunare ku Ontario ku Canada ne Studio 7. Sangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kukanganisika zvikuru nemashoko ekuti bato reZANU-PF rakatuma gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti vatumire mishonga kumakirinika edunhu reLupane East kuitira kuti bato iri rishandise mukutsvaga rutsigiro. Mutauriri wesangano ravana chiremba iri Dr. Fortune Nyamande vanoti sesangano havabvumirane nenyaya dzekushandiswa kwemishonga kutsvaga rutsigiro rebato rimwe chete kanawo kupindira mune zvematongero enyika kwebazi rezveutano. Pane tsamba inonzi yakanyorwa musi wa 5 mwedzi uno iri kutenderera inonzi yakabva kubato reZANU-PF ichinyorerwa vamoyo kuti vatumire mishonga kumakiriniki anoti Lupaka, Gomoza, St. Paul's, Lake Alice, Lusulu neLupanda. Veruzhinji vari kunyunyuta vachiti kuita kwakadari pamberi pesarudzo hakuna kusiyana nokutenga mavhoti. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumurongi wemisangano muZANU-PF vaVictor Matema Danda kanawo mutauriri webato iri Ambassador Simon Kayamoyo panyaya iyi. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Nyamande.
Sesangano redu ranachiremba vanotarisa kodzero dzevanhu hatina kufara nedanho rakaitwa na Minister Obadiah Moyo vachiwanikwa vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachida kushandisa madrugs as a way of kuti vakambenere one political party. Basa ravo rinoda kuti vange vari non-partisan, vange vasina kwavakaririkira, vange vachishandisa maresources enyika kuti abatsire vanhu vose vanorwara muZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Saka unhu hwakadai hwaitwa naminista uhu hunonyadzisa uye hunoshoresa, hunoratidza zvekare kuti culture yatanga tiri kungoona muRepublic yekutanga haina kuchinja, yekuti panoshandiswa kana zvinhu zvakaita sefood aid kuluwa mavhotes, panoshandiswa mabenefits emuhealth sector kuluwa mavhotes. That culture haina kuchinja. Saka hatisi kufara zvikuru nezvakaitwa naminista Moyo.
Mune umbo here kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye vamoyo vakaita zvamuri kuvapomera izvi?
Pane zvatambotarira, pane vanotinyeveriro vanoshanda maofisi momo vanoti tsamba iyi ndeyechokwadi. Asi unongoziva kazvinhu zvemuhurumende yedu kuti hazviitwe pachena. Even ivo tambozama kuti tinzwe kuofisi kwavo kuti vanotiwo nazvo, but hatisati taona response.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe toti nyaya iyi yabuda iri yechokwadi?
Zvaitwa naminista izvi ndo inonzi offsite. Panotoda kuti parliament kunyanyanya portfolio committee on health igare naminista pasi vatsanangure kuti sei vari kushandisa maresources enyika kubenefita political party one. Maresources enyika hafanenge achishandiswa kunyanyanya ezveutano kuti aende kune zvematongerwo enyika. Munhu wese anorwara anofanira kuti awane rubatsiro. Madrugs kune makliniki hobha tinoziva muZimbabwe asina kana tekutangira, vasina kana zvekushandisa muzvipatara. Ndiko ngakuende mishonga kwete kuti vaite zvavakaita izvi. Saka hatoda kuti parliament ivasamone, minista unofanira kuisa public apology. Kana zvichibvira president ngava recall minista, nekuti vari kunyadzisa musangano, vari kunyadzisa hurumende, varikunyatsa nyika.
Asi pane vamwe vanenge vaine mungonero yekuti kana dai mishonga yaendeswa kuLupane nebato rezano PF, vanhu vakarwara vanga vachingozorapwa zvisinei kuti ndiwe bato ripi, vanenge vangoenda kumakiriniki iyaya.
Aiwa, ino inonzi conflation ka yepati nehurumende. Mapolitical party akasiyana nehurumende. It's not about the end result chabuda pane zvaitwa naministers, but is the process yavaita iri wrong. Saka tingapembedze nanga neinobata mai nekuti zoni pachazozvarwa mwana. Kwete.
Kweko kubato rezano PF, matimaidzo here kunzwisisa pamusoro penyaya iyo?
Kutaura kwatiri kuita uku, vashandi vedu vatori muchimbi-chimbi kuti vanyatsovhunungura nyaya iyi kusvika payakaperera. Saka tikawana update kubato rezano PF, tinowo zvekuzivisai.
Avo vanga vari mutauriri vesangano Ravana Chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekuti vanhu havachisina chivimbo nehurumende iri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vange vavimbisa kuti mitengo ichatanga kuderera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma.
Makambani mazhinji pakugadzira kwaari kuita zvinhu nenyaya yekuti haana magetsi, vari kushandisa dhiziri kuti vakwanisa kunge vachishanda. Saka kushandisa kwavanenge vachiita dhiziri izvo zvinowedzera mitengowo yezvinhu nokuti ikosti yauyawo kwavari. Then tochitorisa zvimwe zvinhu zvatagara tiinazvowo futi zviripo, tine kushomeka kwemari yekunze. Kushomeka kwemari yekunze kunoita kuti avo vanenge vachida kugadzira zvinhu kuti vatengese vaende kumusika watinoti alternative market, kana kuti unozikamwa nekunzi black market pachirungu, kuti vanotsvaka foreign currency ikoko. Saka kudzimara ndikangoti dambudziko iroro reforeign currency richinge ragadziriswa, tinoramba tiine nyaya yekukwira kwemitengo, nokuti mari inotengwa kublack market, munhu anenge aitenga ikoko kana producer kana business rinenge ratenga ikoko richada kuti riise cost iyoyo pachinhu chavanenge vagadzira, zvinova zvinokwidza futi mitengo. Toitarirawo zvimwe zvinhu zvakawanda zvingangova zviri kuwanika muikonomi yedu yemuno muZimbabwe, zvakaita kushomeka, ndingangoti kwetarisiro kana kuti inonzi pachirungu confidence mumapolicies aripo. Zvinhu izvozvo zvinoitawo kuti mitengo yezvinhu igare iri kumusoro kana kuti igare iri high. Tingangoti ndo zvimwe zvezvinonyanyisa kukonzeresa kuti mitengo irambe ichikwira kana kuti inflation irambe iri high.
Chii chinokonzera kuti vanhu vasaite chivimbo nezviri kuitwa nehurumende, kunyanya takatarisa gurukota rezvemari vaMuturi Ncube?
Tinodaro ndechekuti nyaya yekuva nevimbo nehurumende yatinoti iyo confidence inouya nekuda kwezviito. Mukufamba kunenge kuchiita nguva, hurumende ine zvimwe zvinhu zvainenge ichipromisawo kana kuti ine zvimwe zvinhu zvainenge ichitaura kuti tichakuitirai zvakati. Saka tingangoti vanhu vanenge vari munyika vanenge vachitarisa kuti zvatakavimbiswa zviri kuitwa here uye zviri kubuda here. Saka kana zvinenge zvichivimbiswa izvozvo zvisiri kubuda, uyewo tikatarisa kuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo kumabhanga, mari idzodzo tingangoti sevanhu vakaita fange vakaita mari richiri dhora rekuAmerica maakaunti, mari iyoyo yongozova kana munguva shoma shoma yongozova yaakunzi yava zim dollar. Zvinhu izvozvo zvinoitawo kuti chivimbo muhurumende kana kuti kuvimba muhurumende kuite kuchidzikawo. But chinhu chakanyanya chakakosha stereki, vanhu vanotarisisa kana kuti ngakuti maketi inotarisisa kuti zvakapromiswa zvakavimbiswa zviri kuzadzikiswa here. Kana zviri kuzadzikiswa, confidence inodzika. Kwoitawo zvimwe zvinhu zvakaita fange kuwanda kwemacorruption cases anenge achiwanda anenge achiinvolva makurukota ehurumende nevamwe vanhu vanenge vari connected kwavari, zvinoitawo kuti chivimbo netarisiro chinge chichidzikira pahurumende inenge iripo mumazuva iwayo.
Asi ka hurumende inenge yakagara yavimbisa kare kuti izvi zvichatora nguva nekuti upfumi hwanga hwanyanya kupinda mumadhaka?
Zvinodaro, zvinotora nguva. Ende tingangoti vanhu vanenge vachizonzwisisa kuti zvinotora nguva, asi ndofunga imi munozivawo kuti kana kuchinzi chinhu chinotora nguva, vanhu vanotanga kuchitarisa kuti nzira yatatora yacho iyoyo iri kuchiendesa here kwamugwarara tiri kuda. Saka kana nzira ichiita kunge isiri isina kunge isina kunaka, kana kuti isiri nzira kwayo, then zvinongoti zvinobatsira kuzoti vanhu vanobva vatarisirwa pasisina, nekuti vanonge vatoona kuti gwara ragara ratorwa iko zvino kuti tiende kwatoda kuenda harisiriro. Saka tingangoti ndoti ndinonyatsa kutarisira ichicho kuti pachona ipapapa patiri chii chavari kumboita pari zvino kuti vabate nyaya yecorruption. Kune vamboendawo kumajeri here? Kune vasungwa here? Mari dzanzima civil servants anogona kuti awedzerewo muripo dzawedzerwa here? Panzi inflation inenge yasvika pa 30% by October. So far iri papi? Tiri mugware here kuti tisvike pane zvinhu zvatakavimbiswa? Kana gwara richiita kunge risiriro, zvinobva zvaratidza kuti chiro chachona chakavimbiswa kumberi uko togona kutadza kubuda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya pamusoro pemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiudza vamunangagwa kuti vaifanirwa kunge vakashandisa mukana wekubva pachigaro kwava Robert Mugabe kuti vapindidze zvinhu muZimbabwe. MuDaily News mekare varairidzi vanopa hurumende kusvika musi wemuvhuro kuti igadzirise zvichemo zvavo. Herald inoti hurumende yapa vashandi vayo mari yekureritsa zvinhu inoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% yemari yavanotambira. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rinoti Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoti chikamu kana kuti hafu yevanhu muZimbabwe vakatarisana nenzara kana vakasawana rubatsiro. Muchikamu chino samazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko eStudio 7, muri kutaura Tracy pano paJohannesburg. Handi kurwadzwa nababa vari kutoti hanzi ani Frank Guni vari kuti hanzi vari zvakaitwa nemadzimai ekuUK zvinonyadzisa, zvitombonyadzisa izvo. Havakabhurashiwa. Zvinonyadzisa ndezviya zvavakaita zvokufura vanhu, ndozvinonyadzisa zviya. Izvi hazvinyadzisi izvi. Kungodirwa mvura chimvura nechibhodhoro moti zvinonyadzisa. Vanhu vamakavhura trigger vanhu vakafa, hamunyari nazvo zviya. Hazvinyadzisi zviya. Imbaba yemuziyo chinonyadzisa nechisinganyadzisi. Izvi hazvitombonyadzisikana. Zvitori right. De vakatoita zvakatopfuura ipo paya. That anger yamurikutonzwa iyoka, munofanira kuziva kuti kune vanhu vakatoruza vahama dzavo, vana vari kutovatori nherera nenyaya yemasoja enyu ezanu akaenda akanouraya vanhu. Ende imi muri kuti hanzi vanhu vakaitira kuti hanzi vada mapepa. Havatombodi mapepa vanhu ava. They want to come back home. Kana dai zani aita zvinhu zvistreet, vanhu vadzokere kumba. Hatina basa nemapepa isu. Hapasina chamboda bepa nokuti hakusina chada kugara panze. Tatiri kutorwa nemazinofobia kunoku. Vamwe kuAmerica vachivhairirwa, muri kunzwa Trump achitaura zvaanoda nenyemaforeiners. Toda todzoka kumba. Muland medu tirarame tiri muZimbabwe. Hai kuti nzwai toda mapepa, mapepa tinoda. Iyo nyika inotizwa nevanhu kudara hamuzvibvunza vanhu vezano. Imi ndimi munotonyadzisa, munotizwa nemapofu nezvirema. Pofu rinorova bhodha, chikrosa bhodha, richitiza nyika yaro. Ivo vanhu vezano ndimufa kutonyara, munotizwa nevanhu kudero. Munyika imuno muAfrica ndimu nyika isina vanhu yakaita gwenga. Vanhu vari vese vakangotasa, munhu wese angodi otobuda. Izvozvi kumapasipoti kune pressure isingamboiti. Hakuna pressure yekunzi kwai vanhu vanoda maID. Vanhu vane pressure yekuda mapasipoti, they must go. Musara muchitonge, muchatonga muka. Kukauya nyangwe kunomuka uya tokudira nemvura. Kutodirwa nemvura kutotambiswa.
Manhu yerakanaka vashamarari weStudio 7 endinoitwa Pumse weJohannesburg paBoksburg apo. Tichikukwazisai mose vanamukomata nonoka wande Blessing Zulu namukoma Njonga kanemiri tichiti kusimba. Vanamukoma wangu ndongoti pasituation iripo muZimbabwe pari zvino. Dai zvaikwanisa varume avo vaviri vamunangagwa navachamisa vakwanisa kutaurirana, vanhu vasati vanyanya kusafa. Tarire munoti vanhu vachapera kufa izvezvi. kuzoshaiwa vanhu vanotovhota muna 2023 kwacho. Dai vakwanisa kutaurirana vanhu vambokwanisa kuona chekudya pari zvino. Noti kuti varamba vachingoitirana nharo kuti iwe huya, ini ndini mukuru, iwe huya, ini ndini mukuru, hazvibatsire. Ndatenda zvangu. Bye bye.
Hey, mangwanani yakanaka, mangwanani yakanaka muri Studio 7. Hey, ndoda kupokana namashoko ari kutaurwa navaguni. Vaguni vari kuti kudemonstrate hakusi kurambidziwa. But nhasika tikazvitarisa tiri kuona kuti mutungamiriri pane mutungamiriri vamuchidziwa tsamba ina mabara yepfuti mukati. Saka zvinhu zvakaita saizvozvo zviri kurevei kana vachiti ivo vanotumira munhu tsamba ina mabara yepfuti mukati. Uye vari kuti vanhu ngavaite zvava ngavacheme nepavanogona kuchema napo vachikumbira nepavanogona kukumbira napo. Tingakumbira napo sei? Isu iko zvino takatosiya misha navana katouya kuzogara muunhau kama tirugere mukati menyika dzatigere dzinedzi. Hatingatadzi kudemonstrator kana zvinhu zvichinge zvakatimirira mamiriro azvakaita. Zvinhu zvakaoma vanhu vamwari hazvinoto zvakanaka. Taiuda kuti denda vanga munangagwa vanga vari munhu akadorongeka vakadofanirwa kuti dei varungosunungura nyika pakubva pavakangobva pavakabvisa mugabe dei vakangosiya nyika mumavoko avana vezimbabwe zvaivana. Ndatenda zvo.
Makadi vashamarari venhepfenyuro nemi vateereri vese pano, aiwa isu tinofara zvedu. Ini hangu ndaichida kutaura panyaya iyo iri kunzi yekomisheni iyi. Hongu zvakanaka kuparadza hori but tikatarisa zvedu nevamwe vanhu vachona vari kunzi vagadzwa ava. For example, uyu Gabriel Chaiba, how can you put munhu asingatoziwo kuti anodei pakurarama upenyu hwake chehwaatombozivi zvaanoda? Akambomhanya nezumu nanatekere akabvakwa akaenda kuMDC, akabvakwa akanzi apolitical analyst anoita nezvezanupf, nhasi amukomisheni. Munhu akadaro munotarisirawo chii? Handi zvinongoratidza kuti munhu anoda kungoenda paanofunga kuti panowanikwa chekudya. Ameno vana vezimbabwe, watanetseka izvi.
Mambuka sei mhuri yezimbabwe nevateereri. Tototi haiwa takamira nemi takakutarisisai majames dizo acho nemi vamwe chete vatakangotarisawo ndimi bedzi mungakwanisa kutifadza. Takatarisana zvimwe zvinhu zvazvingosangana nezvatikuitirwa namunangagwa navachamisa zvisina kumberi. Tototitendai tichi mune shungu nekusimudzira nyika yedu yezimbabwe. Ini ndini wenyu David Gokoko ndiri kuZambia. Nokuti takakutarisirai takatarisira kuti munogonongotiroverawo Malawi. Simudzirai mureza. Tatenda.
Pamusoro vakuru veStudio 7 ndinombotaurawo mashoko angu maererano pamusoro peZimbabwe. Vakuru vedu vezanupf hurumende iripo yakundikana. Saka zvoita zvose zvekuchichidzira vanhu ichitimidzira tsamba dzine mabara idzidzi kuzama kuti vanhu vanete. Manje hatisi kuzoneta, tinoda kuti nyika yedu inake tichiramba tichitonetsana navo. Kuziva vanhu vakapinda nechisimba, hatina kuvavhotera izvizvi. Vakapinda nechisimba, saka vanhu vari kuda shanduko munyika.
Ya, tasvikaone pano. Makadiko henyu pano paStudio 7. Ndoda hangu taura pamusoro pesituation iri munyika medu. Ndine urombo, zvimwe zviri kuitika zvacho zvinorwadza. Nekuti kune dzimwe mbavha dzava kutonyisa varimi, asi dziri mbavha ini ndotozikamwa kuti imbavha yanyisa murimi. Ike zvino izvi vatungamiriri veMDC vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vari kuda kubvisa hurumende nechisimba. Asi kune vanofanira kunge vachitori vasungwa vakatozviita vakabvisa hurumende dzacho nechisimba. Pamusoro peizvozvo vanhu vari kutambura vari kushungurudzika munyika, hapana yamuro yatiri kuwana. Saka tinosvikepi neupenyu hwakadaro sevana vezimbabwe? Dei vangachirambira pazvigaro zvinhu zvakanaka munyika zvasina problem. Ini zvakandirisei handina divi rekuti kwai ndoda kuti vachamisa vatonge Zimbabwe kana kuti hani. Asi ndorwadziwa nelife yatiri kurarama muZimbabwe. Chatinoda munhu anotungamirira nyika zvakanaka, vanhu vogoguta vose, kwete kuramba takatarira divi rimwe chete. Izvi zvima tichakuda kuramba kudzidzisa vanhu. Havangarambi vachindochikuruka vane nzara. Haisi mari yavari kupiwa vanhu vaya, zvinotonyadzisa kuti tichanohora mari isingasviki chireven 2000 rand yaaisiki mari rora machechi yeZimbabwe. Hazvibatsiri zvachose, zvinosodesa kutorwadza zvinhu zvaizvi zviri kuitika zvose. Saka toramba tichiti pamberi here neupenyu hwakaoma kudaro. Takatambura makore akawanda for 37-38 years vamugabe vari pachigaro paya, no development muZimbabwe.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi musatuka vamwe uye taurai nemazwi anonzwika zvakanaka. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti kufararira kuri kuita chirwere cheEbola muDR Congo kwave kuda kuti nyika dzose dziwane zvadzingaite nechimbi chimbi. World Health Organization inoti kusvika kwechirwere ichi mune rimwe remaguta makuru muDR Congo reGoma chinhu chinotyisa zvikuru sezvo vanhu vanosvika 15 vari kubata chirwere ichi pazuva. Sangano rekuSweden rinobatsira vanoshupika reSwedish Committee for Afghanistan rinoti varwi veTaliban vakavamanikidza kuvhara makirinika akawanda mune rimwe dunhu munyika iyi. Izvo zvakasiya zviuru nezviuru zvevanhu, zvikuru sei vanhukadzi nevana vasisina anovarapa kana anovapa mishonga. Zvonguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kuendesa chikwata chevanhu kuBulawayo kunoongorora nyaya yokumbomiswa basa kwakanga kwaitwa kumunyori weguta iri. Bato reZANU-PF rinonzi rakashandisa mishonga yekumakiriniki kutsvaga rutsigiro mudunhu reLupane. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande. Kusvika mangwana, mosara zvakanaka.